But here is the point that if you must phone, the Wakat Mugaba, I end it. Those are two corner and us, those who poke out to the other way. That's what is so much harder. Could you like it? Saka tuku kuti vanofana kunge vachita sei vachinge vatadza kutonga zvakatitarisira sezvo vakwanisa kunge vachiita.
Kune vamwe vari kutaurawo vachiti ava kana vari vana vemawo veteran vane vari verusununguko kureva kuti iZANU PF ine chete iyoyo sei vari kuchema chema pamusoro pezviri kuitwa nemusangano wavo.
Musangano wavo tikatarisa vari kupane nyaya dzekuti kune njunda ndiyo yabata atisaini civilian government. Niya kuti atakupiwo mushinda government inova ndiyo ine mauto ndo ave panyanga zvokuti mawo veterans varaswa vanhuwo zvavo varaswa saka takuona zvinhu zveizvi zvakuita kunge zvakaitaona naIdi Amin zvokuti mauto ndiye akutonga nyika satiri kuti vanhu nga hatifani kunge tichialawa kuti tinge tichibvumidza kuti nyika itongwe nemauto saizvozvo saka vanhu ava vanofanira kunge vachisiya basa vanofanira kutosiya zvavari kuita kuti vanhu vemuzimbabwe tizive kuti tioda kuita ino civilian government valavo vanhu vanodiwa nevanhu kuti vange vachitonga seopposition seMDC iyo ZANU PF yachika ichikwanisawo futi kuti inge ine vanhu chaivo chaivo vanokwanisa kunge vanhu vachiri mauto vanokwanisa kutonga toti ngavapinde pachigaro vange vachitonga ndo zvatiri kuti ndai inofanira kunge ichiita se
Saka muri kutarisira kuti nyika yese ichatambira zvakadii chirongwa chamuri kuita ichi muchidimo
tikatarisa iko zvino njunda haina vanhu vari kumboisa vari kumanikidza vanhu kuti vatonge vanhu havasi kuda kutonga nemauto saka vanhu programu yatiri kutanga kuita iyi ito yakatomirirwa nevanhu takatomiroka kutozviita takatomiroka kutoti titange programu iyoyo sezvakananga nemaelections vanhu vezimbabwe tikuzvo vachatitambira zvakanaka nokuti havasi kuda iyo njunda iyoyo kuti inge ichitonga nyika saka tiri kuona hatina problem vanhu vachatitambira zvakanaka hatina kana problem ino tatongotaurira izvozvo tiri kuona achititambira kuti enderai mberi tinokusapotai